Mangwanana akanaka vateereri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu gunyana 5, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dambudziko harisi rechina, idambudziko redu isusu muAfrica. Ngatikwandudze maekonomi zedu tikwanise kunge tichitengesa zvinhu kuchina zvotipo mari yakati wandei.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nhasi nemutungamiri wechina vaXi Jinping apo Zimbabwe iri kutsvagawo mari inosvika mabhiriyoni maviri emadhora kuedza kumutsiridza upfumi.
Pari zvino tingangochemera zvedu dhora here kana razouyazve tochemazve zvatakaita kuna 2007-2008 kwatatava kuda mabhegi namabhegi emari kunotenga chingwa chaichaicho.
Confederation of Zimbabwe Industries yosangana nevanogadzira simende uko vamwe vachiti mari yemabond notes ngaibviswe kudzoswe dhora remunyika mune ramangwana. Britain inodoma mumiriri wayo mutsva muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kuita musangano nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping kuBeijing. Musangano uyu uri kuuya apo Zimbabwe inoti iri kuda chikwereti chinosvika mabhiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 bhiriyoni kubva kuChina kuti igadzirise upfumi hwenyika. Mashoko aya akataurwa nevaive gurukota rezveupfumi muhurumende yapfuura vaPatrick Chinamasa uye akatsinirwawo nagavhana weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. Vaviri ava vakataura kumucheto wemusangano weForum on China Africa Cooperation kana kuti FOCAC uyo wakapera muBeijing nezuro. Kunyange hazvo Zimbabwe iine zviwanikwa nezvicherwa zvakawanda, ichiri kuda rubatsiro rwemari kubva kunze rwakaita seurwo rwakavimbiswa neChina kunyika dzemuAfrica pamusangano uyu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti zvakaitwa neChina pamusangano weFOCAC zvakanaka chose sezvo zviine chinangwa chekuvandudza upfumi hwenyika dzemuAfrica. Kunyange hazvo kune vamwe vanoti China inenge iri kubatirira nyika dzakaita seZimbabwe pamwe nekuipa zvikwereti iyo ichizotora zvicherwa zvayo, vamwe vanoti chakakosha kuti hurumende ione kuti mari yakweretwa yashandiswa zvayakakwereterwa. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hazvinei kuti mari yabva kupi asi kuti inofanira kushandiswa zvine mwero. Vanoti nyika dzemuAfrica zhinji hazikwanisi kubudirira kunyange dzikawana rubatsiro rwakakura sei, vachiti vatungamiri venyika idzi vanozvikoshesa pachavo ivo kwete kuvandudza upfumi hwenyika nemagariro evanhu.
Mwana leadership zhinji muAfrica chavanonyanya kukoshesa kudya ivo vega, vachitora maresources angadai achibhenefita nyika vachiisa mapersonal account avo vachibhenefita ivo vega. Ndodambudziko ratinaro muAfrica, nyaya yeleadership yedu haisi development. Saka makangoita leadership yakadaro matoita dambudziko. Nyaya yechipiri zvakare iri related kunyaya iyoyo, nyaya yemapriorities edu. Zvatiri kuprioritiza muAfrica zvinhu zvisingaunzi development. Tiri kuprioritiza nyaya dzeconsumption, nyaya dzekutenga mota dzakanaka, nyaya hatisi kuprioritiza zvinhu zvinounza value kumaeconomies edu.
Vachitambara vanoti hongu zvicherwa zvirimo muZimbabwe asi maindustry anoda kuvandudzwa kuti nyika itengese zvigadzirwa kwete zvicherwa kunyika dzakaita seChina.
Zvimwe zviri kuitwa neChina zvakanaka, for example nyaya yeinfrastructure financing, vari kupa zvikwereti zvekuinvesta munyaya dzemaroad, nyaya dzeenergy ene zvimwe zvikwereti zvacho zviri kupiwa neChina zviri kuuya ne0% interest rates. Saka maconcessional loans but ndiri kuti dambudziko harisi reChina, idambudziko redu isusu muAfrica. Ngatikwandudze maekonomi zedu tikwanise kunge tichitengesa zvinhu kuChina zvotipo mari yakati wandei.
vanongorora zvinyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vanobvumirana vachitambara. Asi vanoti panofanira kujeka pakuhidzana kweZimbabwe neChina vakapase muenzaniso zvibvumirano zvakaitwa neZimbabwe neChina pakucherwa kwemangoda ekwamarange.
Kuangola pakatombeitwa mutauro maChina akaninga kambodzingwa. So we tend to have a situation where we are selling our raw materials at very low prices to the Chinese. We have a very good case muno Zimbabwe yema diamonds aina kubuda zvakajeka pachena.
Vanoti zvikwereti hazvina kuipa kana zvichibatsira kusimudzira upenyu hwevanhu, asi vanoti zvanetsa muZimbabwe inyaya yekuti zvikwereti zviri kuwanda pasina shanduko paupenyu hwevanhu. Vamanyanya vanoti havaoni Zimbabwe ichisununguka kubva kuChina nekuti nyika zhinji dzemuAfrica dzakaita sana Kenya, Angola neNigeria dzina upfumi hwakakura kudarika Zimbabwe dzakatokwereta mari yakawanda zvikuru kubva kuChina kudarika yadzakakwereta kubva kunyika dzekumavirira. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kutora chikwereti, asi vanoti izvi zvinofanira kuitwa pachena zvichiburikidza neparamende. Vanotiwo zviri pachena kuti zvikwereti zvese zviri kutorwa nehurumende zviri kuitwa muchihwande, izvo zvisiri kufadza veruzhinji. Vanotiwo hurumende inofanira kushandisawo zvizvarwa zvemuno zvine unyanzvi apo inenge yave kupinda muzvikwereti kana zvibvumirano zvemari kuti isawanika ichibiridzirwa.
Hurumende yaifanira kunge ichitsvaga vamwewo vana mazvikokota vangangova vasiri muhurumende vanovabatsira kuita manegotiations emhando iyi nekuti panenge pane mhari dzakawanda. Asi tinoona kuti hurumende vanenge vachida kuita zvinhu zvavo vakavanda, ndo zvinozokonzera kuti isusu tinge tisingazowani zvinhu zvatinofanira kuwana.
Vaive gurukota rezvekunze kweAmerica vaRex Tillerson vakayambira nyika dzemuAfrica kuti dzingwarire kuti dzinogona kuzopedzisira dzapinda mudambudziko guru nekuramba dzichikwereta kuChina kana kuzotorerwa mudziyo nezvivakwa kana dzichinge dzatadza kubhadhara zvikwereti. Asi mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoti chirongwa cheFOCAC chinopikisa pfungwa dzekuti zviri kuitwa neChina muAfrica imwe nzira itsva dzekusveta simba renyika dzemuAfrica, vachiti mafungiro akadai ndeevanhu vanoshuvira Africa neChina remangwana rakaipa. Kusvika muna 2030 zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvezvikwereti zvese zvenyika dzeSub-Saharan Africa zvinenge zviri zvekuChina. MuZimbabwe mari yese iri kushandiswa kuita zvirongwa zvikuru zvakaita sekuvaka magwenya emagetsi, migwagwa nenhandare dzendege imari yezvikwereti zviri kubva kuChina. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI nasi riri kuita musangano nemakambani anogadzira simendi kuti rione kuti chii chiri kupa kuti simendi ishomeke kuzvitoro zvopa kuti vamwe vaitengese nemadhora makumi maviri pamakirogiramu makumi mashanu kubva pamadhora gumi nerimwe. Makambani anogadzira simendi akaita seSino Zimbabwe Cement, PPC neLafarge anoti dambudziko iri rinogadzirika nechimbi chimbi nekuti vari kugadzirisa michina yavo. Zvinhu zvakawanda muzvitoro zviri kuwedzerawo mitengo kubva zvakapera sarudzo. Izva pakuti vamwe vakaita samuzvinafundo Mutuli Ncube vati dai hurumende yambobvisa mari yemabond notes nechinangwa chekuzodzosera dhora remunyika kana zvinhu zvagadzikana mune ramangwana. Asi vamwe vanoti kudzora dhora remunyika kuzvigokera moto muziso nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti nekudhura kwoita zvinhu vashandi vanofanira kuwedzerwa mari nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Kudhura kwezvinhu kunonzi kurikonzerwawo nekushomeka kwakanyanya kwedhora remuAmerica. Dhora iri riri kutengeswa mumigwagwa nemari yakawanda zvikuru. Ko, chii chiri kupa kuti dhora ritengwe nekutengeswa mumugwagwa? Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha.
Ipapo ndo panotinetsa ipapo nokuti corruption iya yagara iriko iya. Ndakaenda koini kuZimbabwe kokupana meya apa ndikaona mabhondinoti matsva ari mustreet maranzi matsva asati amboshandiswa maus matsva asati amboshandiswa woshaya kuti zviri kubvepi vanhu vamwe vanenge vaine hama dzavo dziri mumabhengi kana dziri mumazikapani akati vaakuenda mumastreet imomo vaakunotengesa mari idzo dzavadziwana nedzimwe nzira dzisina kunaka asi uori muzimbabwe nedzimwe nyika dzose dzomuafrica kana dzapasi rose hwagara huri basi hakuna kunaka uori ikoko ndiko kumwe kunotidzasa pasi savanhu kuchidzasawo futi ufumi hwedu hwenyika hwouori ihwohwo
asi zviri nyore here kubata vanhu vanenge vachinja mari mumugwagwa
izvi ndo zvinofanira kuva nyore nokuti isu kana tichivaziva nokuvaona mapurisa anozokona kuvaona sei ndo uori hwacho huripo ihwo zvinofanira kunge zvinhu zviri nyore asi kuti vanenge vanhu vacho vanenge vachipuwawo mari yekuti musatisunga kana kuti musasunga vakati ndo vanhingi izvi kana zvichizikamawo nokuonekwawo nesuwo vanhu vedu vanofamba kuti vananhingi vanochinja mari mapurisa angazokona kuzviona sei kana pasina uori huri mukati imomo
mumabhanga tiri kuona kuti hamuna kana kobiri zvaro kunyange mari idzi dzirimo mumigwagwa umo vanhu vachine chivimbo here nekuendesa mari dzavo kumabhanga
achivimbo hapasisina chokuendesa kumari kubhengi nokuti kana waendesa mari kubhengi ikoko kana wava kuida kunoipuwa mari iyoyo hauchaiwani zvekare maindrest aya aisitiwanisa mari taisa mari kubhengi hakusisina wakutochajwa mari iwe kugarisa mari yako mubhengi ndine akaunti iri kuzimbabwe yandochajwa $5 yoga yoga pamwedzi woga woga kuchengeterwa mari yangu kubhengi imomo asi ndikachengeta hangu mari yangu kumba handina unondichaja $5 iyo saka machajiso wokubhengi plus nenyaya dzokuti vanhu vakamboruza kamari dzavo kuna ana 2007-2008 akakukambuka kusina mari kubhengi ikoko ndiri umwe wakaruza mari iyoyo ndikazotrusta bhengi sei kunoisa mari yangu ikoko panotoda basa ipapapa kuti mabhengi atiratidze kuti mabhengi ataitiziva anochengeta mari dzedu achitipa indrest ipapo asingazoiti kuti kana ndoda mari yangu kubhengi kunzi mari yako hakuna saka handingaisi mari ikoko ndo dambudziko ratiinaro kumabhengi avo
mubvunzo wekupedzisira Dr. Masocha vamwe ari kuti nemamiriro akaita zvinhu panyaya dzekushaya mari dai dhora remuzimbabwe radzoka haro zvingabatsira here
izvi zvinogona kubatsira kana dhora romuzimbabwe riine uremu hwarino zvinhu zvinee zvakaritsigira saana gold samaexports atisati tava nawo saka pari zvino tingangochemera zvedu dhora here kana razouyazve tochemazve zvatakaita kuna 2007-2008 kwataakuda mabhegi namabhegi emari kunotenga chingwa chaicho chaicho saka zvinenge zvinotiremei apa nokuti hatisati tava noutsigiro hwezimbabwe dhora iri kuti riuye muzimbabwe pari zvino apa tichino rwendo rwakaita rurefu kuti kwanise kuva nemari iyoyi nekuti inoda kutsigirwa ruzhinji rwavateereri vangakona kuzviziva izvozvo kuti mari kana ichinzi yamari yomuzimbabwe us dhora kana randi rokusouth africa rine richida utsigiro hwaro hwaana gold zviyaizvi zvaana maexports okunoexporta tichiwanawo us dhora back saka pari zvino zimbabwe haina izvozvo ichiri kushanda nesimba sekufunga kwedu nokuonawo kwedu ana purezidendi vachienda kuchina kuti pamwe nerimwe gore makore ari kutevera tinangowana zimbabwe dhora redu rigonyorovesa zvinhu
nyanzvi munyaya dzezveupfumi musvinafundo Eliot Masocha vari parunare kuohio muno muamerica Britain yadoma amai Melanie Robinson kuti vave mumiriri wenyika iyi muzimbabwe yekutanga munandira gore rinouya amai Robinson vari kutora chigaro chiri kusiyiwa naambasada Catriona Lane avo vave kuenda kunigeria pari zvino amai Robinson vari kushanda muwashington dc semukuru webritain kana kuti executive director kuworld bank amai Robinson vakamboshanda nesangano redepartment for international development kana kuti dfid Britain inoti ichatsigira kuti Zimbabwe idzorwe mugungano recommonwealth sangano redzimwe nyika dzaive pasi peutongo hwebritain vakasarudzwa kuve nhengo yedare reparamende yemdc alliance vahepimo chidziva avo vakasungwa nemuswe muvhuro vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso yemadhora zana nezuro izvi zvave kureva kuti vachidziva vaivekukwanisa kutora mhiko nhasi nedzimwe nhengo dzedare reparamende nedzesenate vachidziva ndivo vakasarudzwa kumirira Highfield West mudare reparamende uye vakasungwa vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muna chikunguru pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vachidziva vanonzi vakapara mhosva iyi kugweru uko vakazoendeswa nemusi wemuvhuro. Magistrate Charity Maposa vakati vachidziva vabvise mari yechibatiso asi vazopotawo vachienda kumapurisa ekwamachipisa muHarare kamwe chete pamavhiki maviri. Dzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzakasungwa nemusi wemuvhuro zvakare dzinoti vachamunorwa Madya, vanova mutedzeri wemunyori mukuru wevechidiki kana kuti Youth Assembly, uye vamwe vanochengetedza muzinda webato iri weRichard Morgan Tsvangirai House muHarare vamafight Mbaiwa vakanziwo nedare raMajor Street muHarare vabvise mari yechibatiso inosvika madhora makumi mashanu. Vaviri ava vari kunzi vane chekuita nekuratidzira kwakaitika muHarare mukutanga kwanyamavhuvhu apo vanhu vatanhatu vakazoguma vapfurwa vakafa nemauto. Meya mutevedzeri wake nemakanzura eguta rechinoi arugadzwa nhasi paine mutauro wekuti vakasarudzwa nenhengo dzemuguta umuhere kana kuti vakasarudzwa neutungamiri webato reMDC Alliance. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo mamwe makanzura akupura kuti mazita ameya nemutevedzeri wake akabva kumuzinda webato iri sachigaro wedunhu reMashonal and West vaRalph Magunje vanoti mazita akaendeswa ainge asarudzwa nenhengo dzavo dzichibatsirana nemapoka anomirira vagari. VaMagunje vanoti nhengo dzavo dzemunzvimbo dzaipawo pfungwa dzadzo uye vakaita bvunzo dzekuona kuti munhu anokodzera here vachitarisa ruzivo rwenhengo dzaida kuita mameya.
Wrong information here. Basically tine template yatakaita rekuchuza mameyas nemadeputy mayors edu. Takainvolva vanhu vose maresidents association. We had our own teams underground in the community. Panga chiti pa information as well. Then after my processes zivai, takazoita ma interviews. Kuti tite cross check kuti shanga zvawanikwa. Chatanga tapiwa nema residents association. Zvawanikwa futi nema interrogating teams edu ema communities. Zvinoenderana here nequality kana kuti caliber yevanhu vacho panga vachidiwa. Takaona zvakaringana.
Vakasarudzwa kuve meya wemuchinoi ndiva Dyke Makumbe vachitevedzerwa naMaichipo Mulochwa. VaMakumbe vanoti kanzuru yavo ichashingaira zvikuru kuti iwanise vagari vemuchinoi mvura yakachena nekugadzirisa migwagwa.
The main issue yatinayo muguta medu chatinotarisisa utano hwevanhu nekurikidza nekuwanikwa kwemvura nguva dzose. Uye zvakare migwagwawo yedu ichifambika zvakanaka pasi dherivhari papapo ndozvandaa ndichifunga kuti tiinemanitarisisa. Uye zvakare tichida kuonawo kuti yofe yevashandi.
Sachigaro weboka rinomirira vagari vemuchinhoi vaPeter Lewanda vanoti makanzuro akagadzwa anofanirwa kushanda zvakasimba kuitira kuti vagari vawane mvura yakachena nguva dzose uye kuti vatambirise vashandi vekanzuro mari dzemihoro.
Pazvinhu zviri kunetsa mukanzuro kuwanikwa kwemvura. Dai mvura yawanikwawo 24 hours ndo zvimwe zvinhu zvatenge takatarisira sevagari kuti vange vachizadzikisa izvozvo. Chechipiri, masalaries evashandi. Vashandi vekanzuro vane mwedzi inosvika ku7 months backlog yemasalaries. Ndinofungidzira kuti makanzuro apinda vachishanda pamwe chete nemanagement vanofanira kuita priority.
Asi mumwe mugari wemuchinhoi vaJosephat Matura vanoti makanzuro akagadzwa achaomerwa nemashandiro avo nekuda kwegurukota rezvematunhu richadomwa kubva kubato reZANU-PF.
Haishande nokuti zviripo pakatosiyana because makanzuro aminista we local government we ZANU-PF ava ndiwe MDC kushanda kuita kanzuru unge minister wacho akalinga nima kanzura ako akapinda mu office they are sabotage iri pamberi pamberi
Meya nemakanzura emaguta ekariba nechegutu akagadzwa nezuro asi emaguta enotoni nekadoma vachagadzwa nechina svondorino ndakamirira studio 7 muchinoi ndine apa chigoriwa
Sangano rinomirira vagari vemuguta guru reHarare reHarare Residence Trust ririkurudzira vanhu kuti vaende kumusangano uchaitwa nhasi mangwanani na 8:30 paCity Hall muHarare. Mukuru wesangano iri vaPrecious Chumba vanoti musangano uyu uri kuitwa neHarare City Council wakakosha kusangano ravo vachikurudzira vanhu kuti vaende sezvo uchazotaura kuti mari dzichashandiswa sei. Vashumba vakurudzirawo vakuru vekanzuru kuti varegedze makanzuru achiita basa ravo asina zvimhingamupinyi. Tanunuka wandi weStudio 7 abata vashumba kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu seHarare Residence Trust tichange tiripo pamusangano uri kuitwa patownhouse neguta reHarare wakanangana nekuwambwa kurongwa kweurongwa hwemari muguta reHarare urongwa hwemari wa2019. Saka tichange tiripo tichipawo pfungwa dzedu nekuona kuti nyaya dzekurongwa kwebhajeti ra2019 dzichange dzichifamba sei.
Munotarisira vanhu kana kuti masangano akaita saapi?
Tiri kutarisira kundosangana nemasangano ezvemabhizimisi, masangano ewagari womamwe kusanganisira eHarare Residence Trust, Combined Harare Residence Association, ndinofunga neZimbabwe Women Resource Center and Network. Tinotarisirawo kuti wachange waripo nemamwewo masangano akaita seCommunity Water Alliance nemamwe masangano atinoziva kuti anonge ariko kunzvimbo dzinogara weruzhinji, kuti wauye wape pfungwa dzavo kusanganisira masangano emadzimai.
Chamunotarisira kuti chingabuda mumusangano uyu chii?
Isusu tiri kunyanya kutarisira kuti pahurukuro dzichaitwa City of Harare washandi wanoona nezvekuumbwa kwebhajeti wachange wachinzwa pfungwa dzekuti urongwa hwekurongwa zvemari uchanyatsofambiswa sei, wachasangana newagari nemutoo upi, wachasangana newemabhizimisi nemutoo upi, uye ndezvipi zvinhu zvichange zviri kunyanya kukosheswa. Ipapo ndokazhinji patinonyanya semakore ese kuudziwa kana paine tsamba dzinenge dzabva kuministry yelocal government, paine mitemo yavanenge vachipa zvakafanana nemakore adarika wekuti 70% yebhajeti inofanirwa kuenda kuservice delivery, 30% inofanirwa kuenda kunyaya dzemari dzinotambirwa nevashandi nekufambiswa kwebasa. Isusu tiri kutarisira kuti ipapo ndopa tichange tichibvumirana nzira dzekuti zvino bhajeti zvaraa kuda kugadzirwa zvinozofamba sei, tinounganidza sei pfungwa dzewanhu, tichange tichitaura mutauriro upi, ndeichipi chinangwa chikuru chatinacho pakuda kuumbwa bhajeti rinozobatsira kuti guta rifambe zvakanaka, wagari wachifara wachiwana matingati maservices awanoda.
Musangano wanhasi uyu unenge wekuti ko nguvai uye unenge uchiitirwa kupi?
Nenguva dza 8:30 a.m. kumangwanani, uye unenge uchiitirwa patownhouse muna Julius Nyerere, pakona paJulius Nyerere na Jason Moyo Avenue muguta reHarare.
Avo vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vachitaura naTanonuka Wande weStudio 7 vari muHarare makare.
Vachifamba nezvebasa ravo kuchamhembe kweAmerica, gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaJames Mattis vakati kutambudzika kwevanhu muVenezuela kunokonzerwa nevanhu kwete nanyadenga, vachiti vanhu veVenezuela havafanirwi kunetseka kusvika pakadai, zvikuru sei nyika yavo yakafuma nemafuta ekufambisa motokari. VaMattis vanoti America inoshora zvakadzama kukanganiswa kwakaitwa Venezuela nemutungamiriri wayo vaNicolas Maduro, avo vavanoti havana gwara. VaMattis vanoti America inotsigira vanhu veVenezuela mukuneseka kwavo kunokonzerwa nevatungamiri vavo, avo vavanoti vanokara uye vanoda masimba vachidzvanyirira vanhu, vachikonzera kuti vanhu veVenezuela vatize munyika yavo. VaMaduro vari kushora nokufundisira nyika dzavakavakidzana nadzo, idzo dziri kunyunyuta pamusoro pezviri kuitwa navaMaduro. VaMattis vanoti vaMaduro vanofanira kuziva kuti munharaunda dzeAmerica kusawirirana hakugadziriswe nenzira yakadari, uye kuti nyika dzine mutongo wejekerere dzinomira pamwe chete dzichiramba maitiro akadai. VaMattis vanoti kutonga kwejekerere, kutevedza mutemo, kusununguka kwevanhu nekodzero dzevanhu zvinhu zvinokosha, uye vanhu vanofanirwa kufunga izvi kana vachitarisa kupunzwa utongi hwejekerere kwakaitwa navaMaduro. VaMattis vanotizve Venezuela inofanirwa kutevedzera mutongerwo enyika dzakaita seBrazil, Argentina, Chile neColombia, kwete zviri kuitwa kuCuba nekuNicaragua. Kudzivirira utongi hwakaipa uhu, America iri kushanda nemadzisawira ayo mukusimbisa utongi hwejekerere munyika dzekumavirira. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Tinotenda zvikuru Tanonoka.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vatereri sezvo nguva yedu yapera, regai timbokupei zviri kuitika kunhau dzemitambo. Apo Zimbabwe iri kugadzirira makwikwi eAfrica Champions League. Kama Billiard mutambo wechikwata cheZimbabwe Warriors akasvika munyika nemusi wemuvhuro mugadziriro yemutambo wakakosha weAfrican Nations Cup pakati peZimbabwe neCongo kuBrazzaville nemusi wesvondo. Anonzi anogona kutamba mutambo iwoyu kunyangwe hake anga akakuvara. Mutambo uyu uri kutambwa muGroup G mune dzimwe nyika dzakaita saiyo Congo, uye parikunzi zvikwata zviviri zvinenge zviri pamusoro ndozvinokwanisa kuenda kumakwikwi achaitirwa kuCameroon. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai muina ntungamiri nkomo munhau dzeEastern Ndebele.